Tinotenda zvikuru wawande nemibvunzo yenyu. Nhasi tava nezuva rinotakadza, zuva rinofadza zvikuru patanga tichiparura basa rendabaningistole foundation. Tazviita pamaframepo aweko mazuvano akungoitwa anonzi virtual launch pamusaka pekuti COVID-19 yatambudza pasi rose yakatitadzisa kuti tive tinosangana pamwe chete kuno kuHarare sezvataidisisa pekutanga. Asi tava nenguva yakanaka chaizvo taparura basa redu rendabaningistole foundation. Nhasi rakatungamirirwa nachairman wedu wematrustees anova retired bishop Nicholas Chad Gandia, uyezve nematrustees ese atinawo vanga varipo nevemhuri yacho yekwaStole, uye zvakare mashoko atapuwa naguest speaker wedu waRaila Odinga werengerwa naSimbai Chimurenga Chizengeni. Ndokuti kufamba kwaita zuva redu ranhasi.
Ndavaningi Stole Foundation inotarisa kuita mabasa akaita saapi?
Muchidimbu mabasa atinotarisira kuita seNdabaningi Stole Foundation mabasa akanangana nenhoroondo yehondo yerusununguko kubva pachimurenga chekutanga chatinoti chimurenga 1 kusvika pachimurenga 2. Chatiri kuda kukurudzira zvikuru sefoundation inotondera Ndabaningi Stole kuwapo kwemagwanzo, kuwapo kwehwaro hwakatwasuka husina udimbu udimbu, husina uhwande uhwande, hunoburitsa pachena zvakaitika muhondo dzedu dzese, kuitira kuti mazera echidiki aripo nevamwe vese varipo nevachazouya wave neruzivo rwakakwana chaizvo kuti zvakambofamba sei. Tinoona isusu patiri kutanga basa refoundation kuti chimurenga 1 haisi kunyanyotaurwa nezvayo. Tikanga totaura hondo yerusununguko tinoita setinotangira pakumagumo kwayo, kunyanyotaura zva 75 76 kusvika paindependence muna 1980, asi tisingazivi kuti kugashidzanwa kwakaitwa hondo, kugashidzanwa kwakaitwa chimurenga kubva kwekutanga kusvika kumagumo kwacho. Saka tinoda kuti tiwandudze mafambire azvakaita. Kuburikidza naizvozvo wawande, tinoda kugadzira senda inonzi Ndabaningi Stole Africa Research Center. Matichachengetedza magwaro awo wese awaStole atiri kupuwa nevemhuri neatichatsvaga pasi rose kuti tinge tichiabatanidza, uyezve magwaro neruzivo neunjere hwatichagona kuwana hwemagamba atinoti haasiri kunyanyotonderwa oro magamba ari kukoshewa nenyika, asi ari magamba akarwa hondo, the unsung heroes and heroines of our struggle. Tichadisisa zvakare sefoundation kuti tikurudzire fundo. Saka kuburikidza naizvozvo tine agreement yatava nayo neUniversity of Reading kuUnited Kingdom kuEngland kuti tichawane scholarship muzita ravaNdabaningi Stole inosupporta mastudents at masters uyezve PhD level kuti wadzidze African history. Chimwezve tichada kuita mathink tanks, tichada kuwane madiscussion forums, tichada kuwane zvinhu zvatinobatsirana nazvo kuti tikurudzire nyaya yekubatana unity, uye tikurudzire nyaya yepeace runyararo, uyezve tikurudzire nyaya yereconciliation kugadzirisana kwevanhu vanenge vakambokakavadzana. Zvese izvozvo tinoda kuti tizviite tiri mufoundation. Zvakawanda zvatichada kuita wawande tichange tichiburitsa mumaafura mhepo imomi nemumagwaro zvatakanangana nazvo, asi pane zvandataurazvi. Uyezve chimwe zvechikuru sachandandotokoshiwa ndechekuita republish, kuburitsa zvakare mabhuku akanyorwa naWaStole. WaStole vakanyora mabhuku, Reverend vakanyora mabhuku aipfuura 12. Right, gumi ne maviri aka publishwa. Asiri available kana kuti anoonekwa nyore parizvino. Saka tiri mushishi yekuda kwaita republish. Serutondedzo rwekulonja kwataita foundation tiri kuburitsa Facebook rawo African Nationalism. Right, rinowa right kwa forward na wa Raila Odinga. Right, as a celebration yekulonja kwataita foundation. Zvakawanda tinenge tichiparura munguva inotera.
Muma shoko abo vambove mtungamiri wa hurumende Kenya wa Raila Odinga vati isha mga titauri rao
wa Odinga watanga takatarisira kuti wachawanesu wati pa statement yao ya waka nyora nekusaina pamsana peguti tinonzwa kuti waripa anguwa yekuzorora utano wao zvatanya tsobati sisani zvavati udza ndezvo kuti rwendo rwedu rwerusununguko harusati rwaguma. Rwendo rwedu rwesununguko haruchina kufamba zvakanaka Afrika yose pane matarisirwa arwaitwa newakatanga nazvo. Saka tinoda kuti mazera anhasi azvibvunze kuti zvakakanganisikira papi kuti pfungwa neshungu nezvido zvaiwa nazvo newakatanga hondo idzi zvawaida kuona nyika dzedu dzakaita zvakakanganisikira papi. Kuburikidza naizvozvo wati udza zvakare wasimbisisa kuti tinofanirwa kuti tiwepo kurwisana nehosha yecorruption iriko, hosha yetribalism nehosha yenepotism. Ndo mamwe mashoko makuru andinofunga kuti tinoda kuti titondere pane zvataudzwa nawa Raila Odinga.
Ndavaningi Stoli Foundation ine rutsigiro rwakakura sei pari zvino?
Taparura basa refoundation nhasi. Asi tikaona rutsigiro rwatawa narwo pane vaungana mumafura mhepo iwaya atinoti Zoom neFacebook atiri kuti ndo ava kushandiswa tinowa nemutsindo womufaro wahwande kuti tine rutsigiro rwakasimba ruri pasi ipapa. Tikaona mashoko ataurwa nevanga varipo, tikaona mashoko anga achinyorwa tinoti makomenzi anga achipuhwa anotaridza kuti kunzo uko kune nyota yekuziva zvakaitika. Anotaridza zvakare kuti kune wakawanda wanotoziva kuti Reverend Baningi Stole wai wako uye zvavakare mabasa avakaita akasimba chaizvo. Tiri kukumbirisa uye zvetakumbira patawandu dzabasa iri. Tiri kukumbirisa support kwese kwainogona kubva material and non-material kuti tiwandu dzemabasa atagona kusanangura ende aticharamba tichisanangura mukuendera mberi. Ndinoti inini rutsigiro rwefoundation ruri kubva kuwana weZimbabwe nevanhu wese weAfrica uye rutsigiro irworwo rwakakura zvakanyanya.
Ko vamtasa avo vanoda kunzwa kana kuverenga pamusoro peNdavaningi Stole Foundation vangaita izvikupi uye sei?
Kune vanoda kutsigira foundation ya Ndavaningi Stole ndinokumbirisa kuti waende kune dzatinoti website www.stole.org uyezve kuti waedze kuti bata mune zvaakushandiswa mazuva ano zvatinoti social media wachiuza zita rekuti @ndaba foundation wanotiwana pa Twitter, wanotiwana pa WhatsApp, wanotiwana pa Instagram. Tichawapa masoko mumikana iyoyo yese kuti vazive zviripo nezvatiri kuronga nekwatiri kuenda mberi. Ndinotenda zvikuru.